Vachitaura nevatoriwe naunasi Marare, mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Christopher Mutsvangwa vati vanhu vanofanira kuteerera mukuru webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakati vanoda sarudzo dzakachena.
President vedu vadiwa nezvakanaka zvavari kuita muno muZimbabwe, muno munharaunda yeZimbabwe nepasi rose. Vari ndimuramba China, havasi kuda zvechina pamaelections aya, vada kunonzi clean victory. Saka havanei nevanhu vari kuita violence, vakangozviita chete ripotai.
Asi kunzvimbo dzakaita seMasvingo, sematauriro emukuru wesangano rakazvimirira rega reCotrad, nzvimbo zhinji dzaberekera ingwe.
Kuno kuMasvingo vanhu vari kuunganidzwa vachichidzirwa kuti inoti kuvatipede. Kuna vamakore Francis avo vakarodzwa nguva yekutikurei kutarisa kuMasvingo Central. Kune zvina vadhenijakubva avo vari kugara vachichidzirwa nemaovheterini. Tikabva ipapo tinoona kuti muwadi 18 muna vanyandoro muMasvingo Central avo vari kugara vachingurudzwa vakasvika kubva pavo nevanhu vekitikipa. Tobva ipapo toenda kutiredhinoti kuna Kirieta Gambuza uyo unova wakasvika kubva papake achizvinzira izvi nemhaka iye akanga aita mutangokotera chidhiro.
Vamuzorodzi vatiwo sangano refazi riri kutyityidzira vatsigiri vemapata anopikisa.
Izvi tiri kuwedzera zvakare neavo vanotiye fazi avo vari kutonyora mastailani. Vachinyora mastailani vachitoziva ndikabvinza kuraitaura vanhu vachitondikabvinza kuteyaiwo mutatapa. Saka izvi zviri kutinza vanhu chando munyika.
Asi vanozviti mukuru weFAS vakuda kwashe mutsaka vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kuda kutaura nezvesangano iri.
Pari zvino ndoda kumbokonsentreta necampaign. Handisi kushandira mibvunzo kana chekuita nemaallegation accusation ari kuya kuFAS namboita zvecampaign.
KuMashonaland West kune nyayawo yekuti vatsigiri vevaimbova gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa vari kutyishidzirwa kwawo kuzvimba South nevanopfungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mumwe muteedzeri womutauriri webato reTPC vaFelix Magdalena Mafasbanda vaudzawo Studio 7 kuti
tiri kuona isu veTPC kuti vanhu vari kufa, vanhu vari kupisirwa mudzimba, vanhu vari kuchiridzirwa kuti kana mukavhota muchiti munozvinyorera tichakunyorerai mese kuti hamugoni kuverenga. Madzishe nemasabhuku nevasadunhu vari kumbunjikidzwa kuti ngavagare nevanhu vachindovavhotera. Zvese izvozvo hatizi kufara nazvo.
Mutauriri webato reZAPU vamusongerwa Lovu vati bato reZANU-PF riri kutamba nepfungwa dzeveruzhinji.
Iko kunotaurwa nevatungamiriri vebato ravo kuti boro point yokuvhotesa nayo haigone kutora masimba kubva kugidi. Ndo zvinokurudzira mhondi idzi.
Vamutsvangwa vatiwo ZANU-PF haina hanya uye haivhunduki nekunyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika kwakaitwa nevaimbova gurukota uye murongi wemabasa mubato iri vaSevia Kasukuwere.
Vanhu vese vanofamba vachitsvaga kuti vangamusapota against us vanouya vachipa ripoti kunani, kuna president. Tichitaura varungu kwokutozoti vanhu vatema vari padhuze naye.
Asi vari kumirira vaKasukuwere amai Jacqueline Sunday vatiwo havanei nezvinotaurwa nebato reZANU-PF.
President vedu kuti vasvike titange dzese kukambena. Pari zvino vanhu vagara vari kutokambena zvavo, asi tamirira kuti iye mukuru vachisvika muZimbabwe vachitendera vachisangana nevanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vaite zviri kuitwa nesangano reEuropean Union zvekukurumidza kutumira vaongorori vesarudzo sezvo zvichigona kubatsira kupodza mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.